chine chiri apa chekuti kana iri muZimbabwean munoziva munhu anogara marural area one wedu anouraya muka anotipikiswa jeri a guy 16 years whatever but chimurungi chi ma connections anayo na ma chef unotoona kuti mari inotenga ma legal system na ma law and order ya Zimbabwe so azindishamise kuti high court yakarambira case yacho and akadropa munhu iye anga anafuninga kusetwa example kuti munhu wese wese achiziva kuti law and order irikushanda muno muZimbabwe but hazioneke fakana izvozvo zvinoshamisa and unoziva zvinorwadza imuka chete dziri kufa but hazvinei and our heritage yamaZimbabweans not their hurumende yamaZimbabweans
tiri kuonawo kuti Zimbabwe inonzi yaida kutengesa mamwe maapere kuchina uku muri kuonawo senyaya
well pane mama haina 8 aka we are last Thursday pa airport and pane imu customs official akazoona kuti nyaya iyi hasi bo and wakazo impound muka dzacho and unoziva masori dzacho dzakasiyana and ma authorities ari kuti mahaina dzacho dzakaenda dzakadzokera kuhanki but zvinonetsa nyaya yacho
asi izvo zvinenge zvakanaka here kutora mhuka dzichiendeswa kunyika dzakaita saana China kana kuti dzinofanira kugara musango
no unoona chini chiri apa right tinoziva pane drought kana dzinoofa rega dzifire muno muZimbabwe isusu tiri kutora mhuka dzedu kufira nzoo shumba chine chii dziende kuchina kwacho isusu tiri kuda makastoma yechina nekwese kwese world yese watiuye kuno auye kunoona mhuka dzedu dzinogara sei dzinofema sei mhuka idzi dziri kuenda kuchina kwacho aumana it's torture it's cruel tiri kuda matourist munomu